vachitaura kuvatapiwe naomo Bulawayo nhasi mushure mekushanyira mahofisi avo mudunhu iri vamasango vati bazi ravo riri kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira kushomeka kwevashandi pamwe nenzvimbo dzekushandira vati zvisinei kuti vanoti munhu anoda gwaro rekufambisa anofanirwa kuriwana mukati mevhiki ina bazi ravo rakakwanisa kupedzisira kupa magwaro aya muna kubvumbi vachitiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kuita kuti vatadze kugadzira magwaro aya
paratinoshandisa kunyorera mapasipoti kuitira zvitupa rose iroro rinogadzirwa kuzve kwenyika saka tinoritenga nemarizve yekuzve kwenyika inova izvino iri kunetsa kuwana inodiwa kuti kutenga mafuta petro nedizil kubhadhara magetsi kubhadhara mishonga saka nesuwo tinomirawo musaraimoti nezvikumbiro zvedu tinotora nguva yakareba kuti tiwane uye kunyange tipatinozeketa kupuwa imwe nguva tinopuwa chikamu semari isinge takumbira
pamubvunzo wekuti kune nyaya yekuti vamwe vanhu vari mumatunhu ematevereland vanonetseka kuwana magwaro ekuzvarwa nekuda kwenhoroondo yegukura hundi vamasango vati vanoziva nezvenyaya iyi asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti munhu wose awane magwaro ekuzvarwa vati hapana chizvarwa chemunyika chinofanirwa kushaya magwaro ekuzvarwa nekuda kwechikonzero kana chipi zvacho
tisingatombotarisi kuti huri wokupi kana kuti hwakaita sei kana chii chikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa munhu wose anoda kunyoresa kuti akatsvagwa rini kana kuti anoda kutora chitupa ngavauye kuofisi then kana pane zviri kunetsa zvinotaurwa tiri muofisi toona kuti vanobatsirwa sei hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete
panyaya yekuti vanhukadzi vakawanda vanotadza kutora magwaro evana vavo ekuzvarwa kana vaenda kumahofisi aregistrar general vasina vana baba vevana ava vamasango vati mutemo wemunyika unobvumidza mubereki mumwe chete kunyange munhukadzi kuti akwanise kutora magwaro aya pasina dambudziko
kunyoresa mwana hausi mutemo kuti ngapauye baba namai kwete mai kana varipo vachingokwanisa kutaridza kuti ndimai mwana wakazvarwa papi kana vaine tsamba yekuchipatara kana kuti vaine hama dzinouya dzichivareverera kundi zviripo zvakaitika mwana anonyoreswa kunyange pasina baba hausi mutemo kana pane kwazviri kuitika tiudzei tinogadzirisa
vamasango vabvuma kuti vanoziva kuti bazi ravo nderimwe rinoonekwa neveruzhinji serine uori hwakakura vakati vari kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti vashandi vebazi iri vave vanopfeka mayunifomu uyewo kuita kuti vanhu vakwanise kuwana magwaro akasiyana-siyana avanoda vachishandisa makombiyuta senzira yekuedza kubvisa uori uhwu
isu sedepartment tiri kuita inonzi computers timaise pamamachine kuitira kuti kana kune vaya magovernment officials vanga vachitarisira kuti vanozengerwa ranji kunzi mazvita mapasipoti achazoapplywa paline zvokuti hakuna munhu achazonzi nditengereko kuranoda kuondaroita application yenyu zvimwe zvatoda kuita ndezvokuti tinoda kuti mapasipoti acho zvitupa zvacho mabetsinsikisi acho atongoripo pachena vanhu vasatombotamburira nokuti tinozoita kuti pave nouori nechokuti vanhu vakarwadziwa kana kutambudzika kuti vazviwane vanopedzisira vavakudini vavakuombera vashandi vehurumende vashandi vehurumende vopedzisira vatova madzimambo ivo asi varivo vashandi
kunze kwenyaya yehuori vanhu vakawanda vanosishorawo mabatirwo avanoitwa nevashandi vekwaregistrar general asi vamwe vanhu vange vachida kubatsirwa pamahofisi aregistrar general vaudza studio 7 kuti vari kufadzwa nekwavati kushanda zviri nani kwave kuitwa nevashandi vebazi iri mumwe wevanhu ava mugari wemuvulawayo vakao malotani avo vati vakwanisa kubatsirwa munguva pfupi
inda ndauya kuzotorera mwana wangu passport and honestly I've noted some improvement unlike before line yacho yanga ichifamba zvakanaka saka zvazvichifadza chaizvo ndakambouya kare yes waitora nguva yakawanda kuti ugadzirwe mapepa kose asi nhasi ndaona zvinhu zvakachinja paine improvement
vamasango vakadomwa kuve registrar general muna gunyana vachitsiva vatobayiwa mudede avo vakaendeswa pamudyandigere mushure mekunge vagara pachinzvimbo ichi kwemakore akawanda ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava